mchangano wedu wanga une vanhu vakawanda wanga vachiufarira vanzwa nezvavo takanga tichishambadzira kuti tinawo mchangano uyu vanhu vachiregista pawebsite but nekunzwawo kubva kune vamwe vanhu kuti kune mchangano wanga variko vamwe vapedzisira vauyawo vatanga tisina kubvira taona vakaregista
saka chinangwa chenyu apa chinenge chiri chekuti muite sei kana muchiti zvinhu zvabudiri
chinangwa chedu ndechekuti isusu sevezin sa forum tinotarisira kuti tisimudzire nyika yedu yezimbabwe nekudedza vanhu vari mubusiness vanhu vari mudiaspora mazimbabwens ari mudiaspora vamwewo vasiri mazimbabwens kuti uyai muzoinvesta munyika yedu yezimbabwe sekuziva kwamunozivisa zimbabwe inyika inopropetation yekunzi hamukwanisi kuita bhizinesi ikoko ikonomi yachona haibudirire haina kana zvinoitika ikoko of which izvozvo hachisi chokwadi ichocho zimbabwe is very open to business and nyange mukatarisa timu yemusangano wedu wanhasi tanga takati the ease of doing business in zimbabwe why tirikuti vanhu musanzwe izvozvo zvekuteerera kuti hamukwanisi kuita business muzimbabwe yes munokwanisa and izvi ndo zvinokwanisika kuitika vanhu vemadifferent economic sectors vauya kuti vape vanhu maopportunities ariko vachivaexplainera kuti munokwanisa kuinvesta muindastry yakati munokwanisa kuinvesta muindastry yakati and izvi ndo zvamunonida izvi ndo zvinoitika saka uyai muinvesta saka ndo purpose yeconference kuti tinatsobudisirana pachena kuti kana uchiuya kuzoisa mari yako kuzimbabwe ndo unonida mapepa akadai or unonida marequirements akadai and kana uchinge waita izvozvo izvi ndo zvaunowirirana negovernment kuitira kuti uwo ufarowo kuti waisa mari yako obviously munhu anenge aisa mari yake anenge asida kutorawo mari yake handizi nyika yedu chitese ichibudirira of which ndo zviri kunidwa nezimbabwe panguva imwe because ikonomi yedu yange yambotinzikirei saka takafunga tikati hakuna mumwe munhu anokwanisa kuvaka ikonomi yezimbabwe kunze kwedu isusu mazimbabwens achona so pana anofanira kutotanga kuita something ndobva tatanga and ndizvozvo zvatiri kuita izvozvizvi saka titone maprograms akawanda atichaita not only chete ekungoita mainvestment conference yekuti vanhu uyai muzwe zviripo but kutoenda nemainvestors acho chaivo chaivo kunyika kwedu vachinoona kuti okay fine taakukwanisa kudai tichivisa maprojects munyika so ndo chinangwa chedu ichocho ndo purpose yedu number one iyoyo
saka ndevapi vanyarikani vanga vari pamusangano uyu
tanga tine vakuru vakuru venyika vice president munangagwa varivo vari kulida delegation yachona tanga tina finance minister chinamasa tanga tina south african ambassador to zimbabwe tanga tina mabusiness ma captains of industry vanga variko